Chukira kutaiwe Mukati muzere mazoshe iwe Dai dai ziva nengeni kuchukira kutaika Mukati dzino vavira iwe Ndongo tekaira na uka mutoro pa mafudzi yangu iweka Zvandiri nindasika moto muziso iwe Ndongo rangarira zvavaindidzoma ini nditiramba iweka Dengeno mumasese ndapisa jira iweka
Ramba uchiseva mwanangu Ramba uchiseva muto Pasipe muto mwanangu Unoiwana nyama
Magata unosvike pikoka Mai garo ndiudza shandawo savamwewe Gadzira ramangwana rijeke Vakandisiyawo mai nababa ndisingafungire wega Vakandisiya ndiri pameneliwe Ndongo tekaira na woga masango zvimwe ndingapunyukeka Zvino ndadzidza upenyu kukwira gomo
Ramba uchiseva mwanangu Ramba uchiseva muto Pasipe muto mwanangu Unoiwana nyama Yadeuka haijorerwe Sizongari sabune mvura Ramba wakashinga mwanangu Uchabira nilio Ramba uchiseva mwanangu Ramba uchiseva muto Pasipe muto mwanangu Unoiwana nyama Yadeuka haijorerwe Sizongari sabune mvura